Vakasungwa vachitsvaka rutsigiro nemotokari ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana. Vari kumirira Triple C musarudzo dzenhengo yedare reparamende kuGlenview South vaGladmore Hakata vari pane vakasungwa ava. Gweta revasungwa ava vakudzaikadzere vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati nhasi vapomerwa mhosva zviri pamutemo.
Vazvipomerwa mhosva nhasi criminal nuisance, asi umwe wavo anonzi vaHakata nevanova candidate ndo vazonzi contravening section 7 yemopa failing to notify regulating authority.
Vachitaura nhasi nevatori venhau, mutauriri webato reTriple C Muzvare Fadzai Mahere vaudza vatori venhau muHarare kuti aya mabasa eZANPF.
Takasungwa vanhu 40 ezvinezvi vatori kumapurisa vakabatwa, asi isusu tinotishamisa ndechekuti zuva nezuva ZANPF iri kuunganidza vanhu vasina kana mvumo unenge wabva kumapurisa, ivo havatevze zvinenge zvakanyorwa nemutemo pamova, asi vanongotenderwa kuti vakampeni kare. Zviri zvinhu zvinotoratidza kuti ZANPF iri kutya, inotya kuti Triple C ine vanhu vakawanda vanoisapota. Ndosaka vachizoda kuita sei kutisunga. Vanenge vachiti isusu vakatisunga tichatadza kupampera, asi isu tinoti aiwa, tinokumbira kana kuti tinodhimanda kuti vaHakata nevamwe 39 vavakasungwa navo vasunungurwe.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANPF vafarai marapira varamba mhosva yavari kupomerwa.
Zvinoita kuti mashoko anotorwa neTriple C aonekwe kuti ndeenhema. Panhau yekupomera ZANPF mhirizhonga ndeyekuti tikabvisa nhema dzemhirizhonga nezvimwe zvavari kutaura izvi, chii chimwe chavanogona kudza nyika yeZimbabwe chavaita ivo seTriple C pazvinzvimbo zvavakagadzwa nevanhu? Ngavambotaurirwa vane veZimbabwe chavakaita sinoita kuti vagodzere kudzokera pazvigaro.
Mumwe mutsigiri weTriple C vaElvis Mugari vanoti kusungwa kwevanopikisa kuchapa kuti kutambira zvabuda musarudzo kunetse.
Kusungwa kwenhengo makumi mana kweTriple C kwakaitika nezuro chiitiko chinoshamisa zvikuru mukoma Jeffrey. Zvinoratidza izvo kuti sarudzo dzatiri kupinda madziri svondo rinouya isarudzo dzisina kujeka. Number one, isarudzo dzisiri pajekerere, isarudzo dzisiri free and fair.
Asi vari kumirira ZANPF kuepoint musarudzo dzokutsvaka mumiriri weparamende vataurai kandishaya vati hapana nhunzi inomhara pasina ronda.
Musasanganise nyaya yekusungwa ine sarudzo. Munhu anosungwa kuine sarudzo, munhu anosungwa kusina sarudzo. Mhosva kusina sarudzo imhosva kuine sarudzo. Mhosva kuine sarudzo imhosva kusina sarudzo. Hakuna bumbiro remutemo rinoshanda mazuva esarudzo chete, kana bumbiro remutemo rinoshanda kusina sarudzo chete. Mutemo mutemo, mapurisa haashanduki nekuti hama mazuva esarudzo. Saka kana vanhu vasungwa vari makumi mana, ngatitsvagei kuti vasungirwei, asi tinoita kuti munhu asungwe kunge paine fungidziro yekuti paparwa mhosva.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau kuti nhengo dzeTriple C idzi dzakasungwa sezvo dzakakumbira kuita musangano paChuru Farm, asi dzikazofamba nemotokari dzichitsvaka rutsigiro kuHighfield. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.